manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinozofara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanike uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nezvitarisa kuti gender yako yakamira sei ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda
ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vatye. Rimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatisakwani kutenga chikafu nekuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura. Mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda vana vari kunonga zvike nomuromo vari kurara nenzara vachisera nenzara saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini
saka muita sei nevana
pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini matanho ariko mairi chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita nezvisupplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nekuti hurumende haina kuwedzerawo dzamakambani zvavo pana vakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nekutiwo mari dzavo hadzichatengi imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanira nekuti zvikoro zvikurumidzazvo kuvhara zvavhara kosana nevana vari kunyora chete reo levhu neeilevhu asi zvekare izvo zvinopa kuti izinivo vanenge vasara mari yacho inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora nekuti mari hamusina muzvikoromu maboarding school atiyauka vabereki havana mari saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi
hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding
hurumende yatidewo kuti haina hanya kunyange ikaona haina hanya haina tsitsi nevana vechikoro inotoona sekuti zvematongerwo enyika ndo zviri nani vanenge vachita kuti zvinhu vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti Waku fesa netambu zikoro kufidia wana waru mabuti.
Wakuru vezikoro wakanyo la tamba ii. Pane minjuro ya watu wa wana ere kubakuru mende.
Pane minjuro ya wana kubakuru mende wanongo uzuwa zebali na mburu mabuti. Dae madana wadere kwa wakona uti waeta mdeme mdeme. Aso watere kwa shima mariache wana inunga kupi. Uite mino. Ne next wiki abere kwa kawanda wadama kuzikoro kwa zote oriana na wakuru ya zikoro kichichi nga ito kuti wana wate zikoro asi jinokona zaka omera wabereki zaka omera ya zikoro
kwa wabereki wanga iti chingipanya yae
wabereki apana za wanga ite noti mnuwesa ane kuto jamba wabereki wate soro kumtana ne patumbwa wabereki wana da umutu urumeni wa ize wato marino kosha urumende ndiye ene social contract na wande rekona kona kuti ya wana solution ya kuti marito wani kwa sei chikafu chingo wani kwa sei muzikoro kaya zaito virao kana kuchopoa mabodi mkuru chikafu zungawa nani shakune madona zanoya une chikafu mama
abo vanga wari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawa shira joo vachitaura wari parunare wari kumashingo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kuda kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa ne Studio 7 muguta Francis Town neGaborone ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vedhorobha aya. Meya weguta reGaborone vakachisotutwe vanoti icho kwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa namaya weFrancis Town amai Sylvia Muzila avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga vopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa vanoti netsei ipapo nodotenga saka vange vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi re National AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But tinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba vanogona kuprovider vanhu vaunogara navo mumba. Kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanotasa kuva provider nezvina namagloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeigner muno mukangu vakashinzwa chakazvitsvaga mari. Saka zvakazvitsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanzikwa na mari kuenda kuZimbabwe kunotora zvema ARV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari ndizvokuti akaenda kuvakuru vemuno makavapuwa problems avo vaigona kuvabatsirawo since iye pamwe anenge akabva achitomwa. Saka muno kuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akaiwa kuzotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuri yaraumira mushi.
Mumwe mugari muzvare Venezia musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika ichipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tinototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha kunorapwa kumusha. Tinoona rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asi kusara kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Prasedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutevha mukuru muguta iri vaDermot Shea vati Tala Farea uyo ane makore 16 nemukoma wake Rotana Farea uyo ane makore 23 vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Ngatitsananguriro kuti kuitei imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine musangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese, saka ndiyo tanga tichita inonzi Global Leaders Forum.
Imi semudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanike uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai, zvisinei nekutarisa kuti genda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvizva muri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvekuti mugoso unopakurirawo vari kumusha kana mchinge madzokera uye zvichirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvinoreva kuti ndichange nichienda kuchikoro. Pandirikuenda kuchikoro ndirikudzidzawo nyaya dzema human rights kuUniversity of Minnesota. Asi ndiri ipapo futizve hatingoende kuchikoro chete, tichaenda kubasa. Kanyaya iripo ndeyekuti ndinenge ndifanira kudzidza kuti maorganization ari kuno kuvanoshandawo sei zvandinozofanira kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe. Chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba. Saka izvozvo ndozvandinenge ndifanira kuti ndozotora rumwe ruzivo rwachona ndoenda naro tonozvishandisawo kunyika yedu.
Muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno ndezvipi zvamungati muri kuuyemura zviri kuitwa imo muno muAmerica zvamungada kuonawo zvichiitwa kuZimbabwe? Nyanya takanyanyotarisa madzimai.
Chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana, kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo. Pangava panyaya yezvematongerwo enyika, because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica, unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana. Izvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerutsewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa.
Tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica, zvii zvamadzidza takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump, tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate muye nemuCongress. Tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira, vana Oprah Winfrey vari kumiramira. Zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno?
Ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave nerurengo. Rurengo runosvika pakuti vanhu vanorovana, zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu. Ndinonyatsoona vanhu vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenefenyuro. Ndikatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia, ndinonyatsoona mapato ese achikadziwawo. Plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunoka, hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita. Saka izvozvo ndingangoti pari zvino ndozvandati ndayemurawo, sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei. But ndingangoti pakukokera kwavaziita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo, zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation asi varipa Hubert Humphrey Fellowship imo muno muAmerica. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti kenza, uyewo HIV kana kuti shuramatongo. Asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada. Pavakaburitsa mashoko iwayo, vakaturunura mashoko avo, vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatinoda kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya, vachizivisa kuti vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti kenza neHIV inoyeshura matongo. Asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachitaiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu, munomirawo papi imi semuKristu?
tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro chakaregerera this new crop yeva Paridzi vakaita sana Magaya nevamwe vakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari but taona mapfumira avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvinotishungurudza zvikuru kuti zvinomboita sei vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu Jesu anoponesa vanhu saka kuuya kwaana Magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvina hazvina kumira zvakanaka kutarisa nyaya dzezveupfumi kutarisa nyaya dzematongerwo enyika zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vashaye pekubata vambotongofunga kuti tikaenda kwaMagaya upenyu hwedu hunoreruka haungomuka one day vongoti ndatiwa nemushonga uyai mutore mushonga mushonga yacho haisi yemahara futi ari kuda kutoita mari nazvo
asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vanga vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navamagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba
hapana mutemo uripo iko zvino izvi even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kutaregulate mabasa emachechi machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata vane shungu dzekuda kunamata mwari voita pachirungu inonzi self regulatory mechanism iko zvese hatina that mechanism
ko vari kuti dai vamagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare imi munotiwo
vamagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu mushonga wacho usina kuauthoriziwa kuhealth system kune maregulatory authorities vakaignore that vavangoti vanhu uya nitore mushonga Zimbabwe inofanira kuva inyika isina zvekuti fembera fembera tinofanira kuteedza mutemo saka vamagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo weZimbabwe
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
tinotenda vajombe kandimiri nekundipa mukana wakadai thanks very much
manga makateerera kuna vajona gokova vanove mubati wehomwe kusangano rechristian alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto westudio 7
yasvika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reworld food program rakapiwa mari nehurumende yeamerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuzimbabwe chikafu munyori wedu wekutanga mukoma steve mizha vanotiwo tosvika riini tichichengetwa nhaye guys kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava ngavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here ndimukoma steve avo vari kupawo pfungwa dzavo mukoma richard mwoyo vanotiwo tinotenda vanotipa nhau istudio 7 rikurewakai haiwa tinotenda mukoma richard mwoyo chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo uyezve mamuka sei vana vamwari munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika tinoti muchengetwe namwari nguva dzose amen aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo nemashoko enyu tinovimba vateereri vestudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura munyori anotevera ndibaba takunda isaac mugovera avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko ezanupf Saka machinja mchakaura nenzara gorerino. Aiwa baba takunda fungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya pasina kuisa zvematengerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANU-PF. Vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado Vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro kupedzisira ndi Samuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhuwei. Ichokwadi vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu ndiri kukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutaurwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken Inn 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashrit 0, Herentials 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Cape United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blawe Chiefs kuBaobab Stadium. Oh, na, 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 na.
Another Paul Cruz on the beat, right? Yeah, yeah. My love, yeah. She shines in the nighttime like a moonlight. Yes, Jesus. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going to put a cabatana.
Can I watch in the dandy ring? Dandy ring, you'll sing at your
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvhara kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.